A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, May the 16th, 2019. Welcome to the women's segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the continued economic crisis facing the country and how women and their families are coping.
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzi mai msakanganwe.
And don't forget that we are live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. So please go to VOA Shona and VOA Ndebele. If you have not already liked us, so you can join in the conversation.
As we said, we are speaking about the economy today and how it's affecting women. Zimbabwe's annual inflation rate for the month of April has gone up to 75.86%, up 9 percentage points on the March rate of 66.8, as the country fails to tackle price increases.
And the Zimbabwe Statistical Agency, Zimstat, last month adopted a new metrics to calculate the consumer price index. But going by the old base, the inflation rate for April would have been 175.326%.
And today's Star Minister Ntuli Ncube was quizzed by lawmakers on the state of the economy, with some openly telling him that Zimbabwe had lost trust in his ministry and the government. They said this was because of their financial policies that have resulted in massive price hikes and people losing their finances when there were changes in exchange rates and the introduced interbank foreign currency market.
The finance minister, however, refuted this. Now, let's take a listen at what he said in parliament today.
We have started paying off our domestic debt. That's why there was a decline in the domestic debt. But also, I'm happy to report to the House, Mr. Speaker, said that as of 2 weeks ago, we've started making token payments on our foreign debt to the European Investment Bank, to the World Bank, and to the African Development Bank. And these are token payments to begin to service those areas that are causing us trouble as we try to finance our arrears clearance roadmap.
That was Finance Minister Ntuli Ncube speaking today in Parliament.
What are your views on the issue? If you're out there and you're listening, please come into the program and share your ideas of how you're coping day to day. What are the most painful things that you're facing? How would you like to see government taking charge of what's going on? Please join into the program. Start.
Yebo-ke lamhlanje sikhuluma ngokubalukhuni komnotho welizwe nokuthi kambe kuphatha njani abesifazana lemuli nje ezindlini ngoba lapha siyabona ukuthi intengo yempahla isiqansile njalo ayisiyo intengo yempahla yodwa abantu bavele bekhala ngokusilela kwempahla zokusebenzisa siyabona ukuthi abanye bakhala ngokuthi akulamanzi, abanye bakhala ngokuthi akulamafutha ezimota okuhambisa, abanye bayihlule ukuthenga impahla ezitolo. Njalo nanku siyabona ukuthi isilinganiso somnotho welizwe inflation rate lokhe kusiwa kusiya phambili. Ngakho iningi lithi hayi lithwele amagabha avuzayo ngoba konke akuhlangane. Abanye vele sikhuluma nje abalala misebenzi, imisebenzi ayitholakali. Lanxa umuntu efundile waqeda kunzima ukuthi awuthole. Ngakho ke siyakhangela konke okokuhluphayo lawe lapho hlezi khona ngoba abantu lanxa abantu behlutshwa izinto ezehlukeneyo kukhona la okukhathazayo, kukhona lapho elihlangana khona ngalezi nhlupho. Siyacela ukuthi usithumele lawe inombolo zakho, siza kuchayela ucingo sikhulume lawe, sitshele ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai pachirongwa chedu chemadzimai cheWomen's Round Table pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tiri kutarisa isu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, tichinyanyotarisa panyaya dzezveupfumi. Nasi tiri kunzwa kuti inflation yakwira yasvika pa75% zvichienzaniswa nezvanga zviripo mwedzi wapfuura, uyezve taona nasi gurukota rezvemari vantuli Ncube vachimira muparamende asi vachishoropodzwa nevamwe malawmakers vachiti ivo vanhu vazhinji havasisina vimbo nekufambiswa kuri kuitwa nyaya dzemari, vachiti ivo vanhu vakawanda vakawanikwa ivo vachirasikirwa nemari dzavo dzemumabhanga apo pakaitwa ipo monetary policy nenyaya yemaexchange rate. Nasi zvakare vazhinji vari kuchema chema vachiti vamuka zvinhu zvasanduka munyika, vachiona iyo mari iri kutengeswa yekunze iri kutengeswa pamusika wemari mutema ichikwira, marates achikwira, uyezve vachiti mabhanga mari idzi hadzisi kuwanikwa. Regai timbonzwa zvanga zviri kutaurwa izvo nevanomirira malawmakers anomirira munzvimbo dzakasiyana siyana, vanga vari kutaura iwo muparamende nhasi vachitaura pamusoro pezvanga zvataurwa navantuli Ncube. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ease of doing business yamataura taachitarisa kuti inogona kutibetsera pamainvestors. Ndezvipi zvamaita minister pamainvestor vari kuda kuti vapuhwo mari yavo yavaa kuproducea muno kuti vachibva iri US vakwanisa kutumira kumusha kwavo kwavaka vachitinosevhisa mazvikwereti zvavakapuhwa kuti vazoinvesta kuno kuzimbabwe. Ndezvipi zvamaita nokuti mari iyi iri kuwanika mustreet, US yakuwanika mustreet, hakuna US mubank. Ndezvavari kutaura
vanxube dambudziko ravanaro ndirekuti hurumende vanhu havasisina vimbo nayo, saka chero vakavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka, vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai ndandiri munhu anovapa yambiro ndaivati dai vanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne 2% yavanayo, kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti vimbo irambe ichidzoka muhurumende. Nekuti zvose zvavataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu hava vafanana naThomas anotenda nekuona.
Aiwa, apo tiri kunzwa kutaura kuri kuita vamwewo tanzwa kubva kune vamwe malawmakers uyezve nevamwewo vemunyika vari kutaura ivo maonero avo nezviri kuitika panyaya dzemari uye dzezveupfumi. Asi regai timboenda kune mamwe madzimai vari kutaura ivo zviri kuitika nyanya mukurima. Vamwe vanorima fodya vari kuchema chema vachiti ivo mari yavari kubhadharwa ishoma, saka vari kuona kuti zviri kunetsa kuti varambe vachichengeta mhuri dzavo. Kwozoyo vamwe vari kuAlaska vari kuchema chema panyaya yemvura, vari kuchema ivo vachiti vari kubhadhariswa mari dzekuti vawanikwe vachichera mvura. Saka regai tinzwe kuti madzimai vari kuti chii.
Kuti chii?
Kuti fodya yangu yakabatwa yakawandisa ine mondo manje zviri kutondinetsa nemutengo wacho wakadzikira 10 cents 19 cents togara mazuva akawanda tiri kunoka. Ukatida izvi kozozvaiwa imbomira ima akaunti izvezvi handina. Ndine yangu akaunti asi vari kuiramba. Ngatizovhurisa yedu yekuru.
Saka muri kuti chii nenyaya yemari yachona ishoma-shoma yakadaro?
Mari yacho ishoma nene, hapana zvainombotiitisa nekuti vana vechikoro izvi vakamirira kurarama kwakaoma.
Muri kubhadhara mari yemvura ino?
Kubhadhara $2.
Taura zvese zvamuruda kutaura nechichemo zvenyu zvamuruda kuti zviitwe.
Kubhadhara $2. Tachikumbirisa kuti kana zvidzira kuna kutibatsira panyaya dzemvura. Kazi mvura yacho iri kuwandira. Zvibhorani zviri kufa. Tinge takawanda, saka munhu anenge akunzi 5 buckets pamunhu.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa nuna dziri kutarisana nemadzimai vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Tanzwa vari kuAlaska kuMashonaland West vachichema chema panyaya yemvura vachiti vari kubhadhariswa kuchera mvura pachibhorani. Tikanzwa zvivamwe vamai vari kuMashonaland West zvakare vachiti ivo Maria vari kubhadharwa pane zvirimwa zvavakarima zvefodya ishoma. Saka ndozvimwe zvatiri kukurukura pano kuti muri kuzvigona sei nyanya madzimai panguva iyo nyika yakatarisana nekuondomoka kwehupfumi uyezve vamwe vachichema chema kuti zvinhu hazvisi kutengeka kana ukatengesa mari yaunokwanisa kunge uri kupiwa haisi kukwana kuti uchengete mhuri ndozvanga zviri kutaura vazhinji vatanga tiri kutaura navo nhasi. Saka pindai muchirongwa mowanikwawo muchitipa pfungwa dzenyu kuti muri kuona sei kana muchida kuti tikufonere mubva manyora nhamba dzenyu ipo pano kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonera rai muchipinda muchirongwa. Munoziya zvekuita kuti kana muchinge mapinda muchirongwa mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukakwanisa kunge tichikwanisa kukubatai panhare hama neshamwari dzenyu dzinobva dzakunzwai. Tina Tabitha Manyoni ari kuti muri sei henyu sezvangu ndiri pano paAvondale muZimbabwe. Nicodemus Matariro ari kuti manhero akanaka. Gabriel Rwadzisai ari kuti I'm watching you from Durban, please call me. Asi ndiri kunzwa kuti pane muteereri ari panhare pari zvino rigaite ende kwavari. Hello caller.
Hello. Actually this is our first guest, Juliet Ngiwane. She's an official. She's actually the director of the Women Development Association in Zimbabwe. We welcome you to the show.
Thank you, Stavir.
Yes, we see that you are working mostly with the rural-based women. What are the challenges they are facing now? We see that mostly people are worried about price hikes and electricity and water. What is the main challenge in the rural areas?
The main challenge standing in the rural areas is drought, the economy, hunger, school fees, transport, everything is just unbearable. You know, when you're in the rural areas, prices are so high. The business people always tell you about the transportation to Gwanda, the road network to Gwanda, and they'll hike their prices the way they want. The dollar is not there, the bond note is not there. So the rain did not fall. And it all comes back to the women.
Yes, and what is your organization helping to assist the women? Do you have any programs in place?
The program that we have, we are just empowering them with their rights, empowering them to do accountability, you know, to challenge their leaders to bring in service delivery to them, like, we are saying if the business people are saying the roads are bad, we're talking with our councillor, Rachel Nube, this other day, to say, Rachel, what best can we do to make the roads better so that maybe the business people not cry off the roads? She has no answer. Councillor has no money. The roads belong to DGF. The roads belong to so much bureaucracy, but we are still fighting. And let me say that service delivery is the main challenge. You go to the clinic, there are no pills. The nurses there are just miserable as their patients. They have no help. They can diagnose, but they cannot give you anything. They'll tell you to go and buy in Gwanda from the pharmacy. To get the pharmacy is it's the dollar. You get there, you don't have the dollar, the US dollar. Even if it is the bond, how do you get there? People have got no money. People have got so many challenges in the rural area.
Yeah, ungasichazisela nje ngesintu ukuthi abesifazana kuyini okubahluphayo. Sikhuluma nje abemadolobheni bathwele amagabha avuzayo ngokwemali lokunye.
Abemakhaya bahlutshwa into yonke nje jikelele. Akulamali okokuqala. My very soul of the matter of pen, Ekaya, Umuntia Bolini Mali, Kumbakel is not in a catatifi condition in Maliacon. My toy tola, she told Lava Hola Mapi. Avana Vilavala to Laval Hola.
Yen,
Utria Spedilla, Espedilla, Agula Mitch, and Matlinigila and Makai. One next month, we tell the Hambe Tenga local and local Quand. Utria Quand on better open, go Vulaway. Uhambanjani ngani uthukuyafika khona ngale ekhemisi bathi bafuna iUS dollar ngabe sithi bond liyesabeka ngengabona nje omunye umzali umntwana bethile nje last week uwile lapha eGwanda ukuthi athenge amabhandishi lanani sebefuna bekuyi $77 i-treatment yangkhona umama uhlezi ekhaya kasebenzi le dollar lelo kanazo ibond. But I let it turn to you, Samam, Kalado. We want to go over them. It's solo lapo, isn't it? It's unseelie, but in Koko, maybe. Now over Tenarazima. Umto a care of telling the man, I don't think. Paul Lomlum Pindora Shanagan is the Lelisana. So, yes, I did.
Yeah, where's Wagala? Yeah, Liberty Bambili, Conapo, it's when he says a pendulagi. Hello, caller. Hello.
Hi, Shisimazie. How are you?
I am okay. Makadi kweko ko ku Zimbabwe.
I was in Zagao, mama.
Hey, Tuktora nani uyeje muri kupi?
Hi, Tribu Kwata.
Hey, Tuktora nani vamwe vabva vakuziva iyo.
Shakira.
Hey, titaurewo kuti semadzimai muri kuzvigona sei takatarisa mamirira akaita zvino zuva nezuva.
Mleza. Chinombo tenge saka, ndine ndichi tenge. Nyango kano oda chunu nasi muka uya kuti uchi tenge seks. Mangwana mari yacho inenge isa shandi. Inenge yato aichato ite mari yacho. Chunu chechi ya, ukachu oda nasi. Mangwana kuti uchi tenge se. Mari yacho, kutuzo no dzokera, futuzo chitenga. Aucha kwanisa futu kuchitenga. Neza to pia.
Saka pamuru kuita sei kuti murambe muri mu business.
Tadagombo mira kuita ze business because hazvina zvazviri kupa uri kutobroka. Unenge uchitobroka kutodzokera kumashure zvisingatomboiti.
Saka mungati mimi ehe nhasi tanzwa vazhinji vari kuchema chema vachiti vamuka musha wakasviba mari haisi kuwanikwa uyezve avo vanotenga mari sekutaura kwamuri kuita iri kuwanikwa iyo ichidhura zviri kufamba sei nhasi chii chiri kuitika.
Zvacho izvi hatichatomboziva kuti zvaakuenda kupi. Hazvichatomboiti. Aiwa daiva tongoti havo tishandise US dollars ndo zvinotori nani. Because harikwire haridzike haiita sei pane bhondi irai. Aiwa bhondi haiyazotipfidzisa tazotsvukira gore rino. Tinosvika here December hatichitomboziva kuti tichasvika here kana kuti hatisvike.
Saka mungati mimi muri inenge ichida mari yakawanda sei kuti murarame tomboti pavhiki.
Mavegetables anoita 50 cents tunenge tiri tushoma shoma. Saka you need two bundles idola iyoyo. Then matomatoes ari kuita $1.50 ari 3 matomatoes. Then kana toti chingwa $3.30 pamwe mune muri 3 4 mumba 4 kana 5 mune makutoda 2 loaves hadzichato kwani yato $7 iyi woti yematomatoes kweiyo nyama yacho aiwaiwa pamwe ndofunga munhu ungatode kuti munyatsonzi makwana ka pawiki ka ndofunga unenge uchitoda kana almost like $200 ndoti unyatsoti zvinhu zvitori raiti matenga zvinhu zvese vana vadya vaguta vaita sei besides that ka sikukanga wai.
Ko nyaya vamwe vanomboti vari kushandisa zvinonzi tsaona munganyatsotitsanangurira kuti tsaona chii?
Tsaona tinenge tiri like ndobva ndati mwana mhanya unotenga mafuta $2 opimirwa muka katini kana two sugar kopimwa zvese ndeze kupima tsaona ndeze zvinhu zvekupima chete nengo chingotenga tunhu kwekupima kwa kupima kwacho hapana kwatinosvika inga hukwani hamukwani
semuri
itori nhamo kutotambudzika ukaona munhu achitenga tsaona kutotambudzika kusvika kwepedzisera
saka imi munoona kuti poitwa sei sisishakira pamira pakadai mamwe madzimai vakateererawo vari kuti saka zvonzwii vanhu vangaite sei
sechangodai vangoyuza havo US kazvango ndofunga zvinhu zvainyatsostabilizika zviri nani here pane kuti bhondi kai atitombozivi
aiwa tinotenda chaizvo sisishakira muvenezuva rakanaka.
Thank you. Good night.
Good night. Hey,
kuno kumaskati. Aiwa, kuno takurara.
Ma kurara. Muda mbotora nechirungu here, Shakir.
Mazi, why are you saying that? Why?
All right, bye bye.
All right.
Okay. Star, one of our callers there, Shakira, she's saying that she feels that the government should go back to using the United States dollar because she says she's a vendor, but when you buy your stuff, by the time you sell it and the time you try and buy back or reorder, you cannot do it because the rates are going so fast.
Mm-hmm.
So she's just advising the government that they need to go back to the US dollar. The RTGS system is not working.
Yebo ke sizwa umunye umlaleli lapha la ukhala ngokwemali ukuthi hayi imali leyi ama RTGS ayisebenzi ngabe kusetshenziswa lona idollar leMelika. Sithanda njalo ukwemukela laba abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook. Siyabona kuloxolelani elidube uthi good evening watching from Port Elizabeth. Kulotiyo Gumede uthi good evening yena uthi sibukele ke eseDurban njalo kulo eDindebele uthi yena ubukele eseNgilandi. Linanzelela ukuthi nxa lifuna ukuthi lingene kuhlelo yathumeza nje inombolo yakho sizakutshayela kumbe ulombiko wakho ofuna siwubale lapha emoyeni sizawubala. Okwakathesi sesibuyela kuye ke unkosikazi Nkiwane. Ungasichasisela nkosikazi Nkiwane ukuthi khona ngapho emaphandleni abantu kubaphatha njani udaba lwemali, bathenga njani ama-uniform abantwana besikolo, ama-school fees, ukudla lokunye.
Uyazi udaba lwemali lunzima. Abantu bayazivuza ukuthi kathi uhulumende lwanomnye wake wathethintshile sabone idola le-America selikhona. Kathi lo yena otshintshe kwehlile kanjani ukuthi idola le-America libuye bazi ukuza umbuzo lo. Okubuhlungu sithandekile ukuthi omama besibakhuthaza ukuthi kabenze lokhana okokujikelana izimali begcine izimali okuthiwa ngama-ISAs. Sibonani futhi sesibabulele ngoba bebedikelana becabanga ukuthi amnyaka usiyaphela sebesithenga lokhu kudisemba vele abasathenganga lutho khathesi abathe bakwenza idola vele ibhondi selihle lafa nyanyanyanya sekubuyele kulokhana oka-2008-2009 asisakwazi abantu abasakwazi sebemile ukutshayelana izimali vele bazatshayelana lazo bezithatha ngabi ungathi ecocash umthuli uyathatha umstrive la yathathi abantu abasakwazi ukuthi baye ngaphi ukuthi kathi pho benzeni RTGS ayisebenzi bond ayisebenzi kulobuzima ama-informu abantwana sike sazama kubojanuary abantu bazamile bagijima bethumana besiyathenga kubo-south alisathengeki bantu abasalikwanisi asikwazi nje kuyabuya iJuni kuthi abantwana amajesi bazawathola njani laba abaqalisayo kulobuzima emakhaya ngoba abantu bagidimisa ukuthi adinge yona imali adinge ukudla adinge nje ukuthi ahambe ayegwanda ngengazazi le ukuthi njengabanye sithi lapha abasematetsheni abasekubo wilonke bayaquma ngenyawo kodwa sike sakhuluma kwesikhathi lapha ngikhuluma ukuthi okinye sebebaningi abantu bayesaba ukuhamba kulobuzima
kubese ngisithi abantu ukusela abanye bebelakho kuzimbuzanyana kwabuthumbe noma kunjani bangaye ezitolo baye kwenza ukuthi abezitolo bathathe imbuzi kulobuzima lakho abasela la kungavela kukhulu sebethathe ukusela lokhu sibona ngani kusela imisebenzi lobuyanga nje osebukhona nokuthi akusela omunye obopho omunye angikwazi ukuthi singakuye
kulungile libambe khonapho ecingweni sizabuya kini njalo lisichathisele ukuthi kambe lokho kusebenza yini lokhuyana kokuthi bahambise imbuzi bephiwe ama-groceries yini abantu siqale sithathe umlaleli. Hello caller.
Yes, ma'am. This is me, Mazla Smagadi.
Atiri wadi, tukusa ora nani uye jemuri kupi?
Ii, samiru nyekite, kwa mrambinda kuboerao.
Ah, kwa mrambinda, Magadi, kwa mrambinda, kwa kurugu dodi, ninye iyo yi, nyeyadze, maari, nyejumwe, shakadaru, daru, kukamira si.
Ah, kwa mrambinda kwa kushunguruda. Kwa mrambinda kwa kushunguruda, na kutuma prize, arungu, itachamaramba muru. Pasina kana sosi mari inowani kwa vose vacho mwane vambe vari kumabasawo mabasa acho akapera mucharangarira paya ndichiti isu taivaya vafudziwo mombe dzacho dzakafa
ehe
saka izvozvizvi izvi chiri kunoita ndechekuti pasiri kutarisa kuti tine hurumende itsva taakutoshamiswa kuti inflation yakwira zvakadai minista wotaura kuti zvinhu zviri kunaka while hiti muzimbabwe tine 90% unemployed. Which is ari kutarisa pavanhu 10% ari kuti ndo paari kunakira zvinhu asi kuna nambuya vari kumusha vasisina pekutangira vari kuda kuenda kuchigayi chigayi chiri kungokwira every day kuti vanhu vadzokere paguyo icho kwava kurima chibage hazvichagodzeri
saka kumamisha
apa ndiri kushaya kuti minista uyu ari profession yechikoro here kana kuti ndeye kungoti uyu promotion.
Saka kumamisha vanyeketi vanhu vari kuzvitambira sei zviri kuitika mumadhorobha izvi vanhu pane vanonyatsonzwisisa here kuti RTGS iko keshi US zviri kufamba sei ipapo
apo ndovaita dambudziko zvavo voziva kuti kandezvekuti ane commodity ndiye akungotaura zvaanofuta saka kuti iite argument hapana pokutangira because hapana supporta. Saka vanhu vakungoti zvataurwa izvozvo kana awana ungotenga ashaya atoshaya zvachese.
Saka poitwa sei semaonero enyu tinoona kuti mangwana kune nhaurirano dziya dzavari kuita dzenational dialogue mutungamiri wenyika achange achisangana nevamwe vari munational dialogue asi imi dai maiwana mukana wekutaura naivo mutungamiri wenyika kana vanthuri ncube ava maitsiyi
Ini hangu in general pfungwa yangu ipachangu inoti ava minister ndivo vanyatsokundikana saka dai zvichibvira ivo havo pachavo vanengade vachida kuiva munhano ogona kununura vanhu vaingozvitaurira kuti ini apa ndatadza potsvagwa mumwe munhu anokwanisa kuti ati ndinogona oroeuzi maonero angu akanyatsokukwana chaivo ndekuti iyi hurumende yatoradza kukundikana because kana mukatarisa vamugabe tisati tavabisa kana kuti vasati vavabisa sekutaura kwavo chinguva chaiita 90 cents tichichitadza hedu pa90 cents ipapo asi izvozvizvi kana tichitadza kubva patabva kuelection it's almost about 9 months or so asi chingwa chakawedzera pamusoro pe90 cents ne$2.60 which means taane 35 cents per month paingrement yechingwa but munhu woti zvinhu zviri kunaka ito taane marofu matatu pamusoro pechimwe chataitotadza chiri chihwani chakadai saka vanhu vari kufunga dialogue iyi semaonero andinoita haiisi asi hapana dialogue because sekubvunza ani zvake uanofamba kana MGC alliance isiri involved in dialogue hatisati tataane mumwe wokuvaka nyika nekuti zviri pachena kuti hatigoni kubatanidza vamunangagwa nevanhu vavo vavainavo vakawanda ivavo panhamba yavaine nemunhu ane zero nekuti pfungwa yekuvaka nyika kana ichishandiswa inodzoka kuground totarisa masero ndokunobva pfungwa mp kana achiisa nyaya yekuparamend haisi nyaya yaanofunga nemukadzi wake nevana vake mumba inyaya yekuti anenge achiyadzoka achiyadzirisa vanhu kumasenders econstituency then oenda nenyaya yekuparamend achishandisa pfungwa dzevanhu vese saka kana munhu asina vanhu akingo tindira mba make ozo mirira nyika zvinongo dudza kuti atsati tatanga kuita dialogue ndaifunga kuti iyi zvaiva nevaikanzura voza pakingonyaya yekupedza mari yenyika shoma yacho yatiinayo nekuti hatina zvatinotiburitira pakuvira kwezuva.
Aiwa, pakanaka tambonzwawo kubva kwamuri ikoko kwamurambinda kuti kwakamira sei. Asi mungati mimi muri yenyu inoda mari yakawanda sei, nekuti tiri kunzwa kuti inflation yakwira yasvika pa75%. Imimi munoda mari yakawanda sei pamwedzi, uyezve mombotarisa nezvamaimboshandisa tomboti gore rapfuura?
Ndaitaura paya titi mavhilasi muchiti ndaiwana $80 pamwedzi.
Aha.
$80 yaindikwanira kuita zvese ndichibhadharira wana yechikoro ndichisarawo ini ndichirarama. Saka nhasi kana tichitarisa hapana kaziya zvakanzi mari inowanikwa kubhengi iyi mari yekuti ringoiwana hedu pamukoto kuti kana tichida kutsvaka mayusa. Saka reti yemayusa kuno kwedu kwamurambinda iri kuita $4.50 pa dollar. Saka zvoreva kuti 8 iya yandaiwana times $4.50 ndiyo mari yandofanira kunge ndiinayo. Ichizi senani stata kana takatarisa mamiri akaita ikonomi nhasi.
Aiwa, mashoko makuru, kuti tinokutendai kunge manga muinesu vanyekete muve nezuva rakanaka.
Mashtai
babai. Ndiri kunzwa kuti nemumwe muteereri zvakare. Hello Clara.
Hello, maswera sei.
Taswera, maswera sei kwamuri ikoko. Muri kupi Sister Clara?
Ndiri kuJoburg.
Taurai tinzwe, kwakamira sei kuJoburg? Uko muri kuonawo sei nyaya yezviri kuitika munyika panyaya yezveupfumi izvi?
Isingoti muviri ndouri muno muJoburg. Asi mweya nepfungwa dzese dzimwe dziri kuwana kumusha.
Ehe.
Saka nemamiri akaita zvinhu kudai so unonyatsonzwa kupererwa kuti chokwadi mwari ati taita sei ende unozvibvuti. Saka nyika yedu iyi ichichaguma nekudii, nekuti kana tichimbotitumira vana iri mari kuti vatengese wozwa mwana ane chikoro chinoedza akupfudza kuti mama kuno zvinhu zvadhura kunobvawo kupererwa.
Mune mhuri yakakura sei Sisi Clara?
Ine machild headed vanogara vari 3. Saka ndinongoti chimwe namodo chimira riri gresari. Asi pane zvimwewo zvaunoda kutengwa kumusha ikoko. Kukozoitawo maextended members of the family, maneighbors vanenge aunenge uchitarisirawo kuti pane chiya chawatumira mupewo mbuya nhingi, mupewo amai vari kwakati kati ezvino unotoona kuti zvakatooma zvakutongooma nekuti zuva rakapisa kumusha kune nzara. Inflation yobva yadai so vana iko zvino vaitaura nemwana amasikati akuti mama hatiti kudzidza kuchikoro vematicha hatisina simba.
Mwana anodzidza kupi kuZimbabwe?
Anodzidza kuChirugwe.
Saka
naichitaura ndinomubvunza nhasi maita chii ezuva akati nhasi aita meti shona chete sera nezuro wangu anzichavangouyisa weki chete mamaticha haana kutombouya patesa dzidzidzo ari kuita mamaticha haana kuuya ndasingabvunzazve maita masabjekti ati asangoita meti nepe mamaticha haana kuuya.
Saka poitwa sei apa semaonero enyu? Imi muri kutaura kuti magara ikoko kunze kwenyika vana vari kumusha vari kutova ndoo vakabata mhuri, poitwa sei apa?
Inii situation yedu yekuZimbabwe yakutongotyisa because last week ndanga ndiri kumusha ndogara ndichiita kona apo munda ndinosasikalana. Ukapinda uchambamba era chaiyo chaiyo inorimwa tubu chaiyo inotemwa mbuyi maprize achona angichipa kuti nhunguru chaidzo chaidzo kuenda pamusika paya chaya utinobvunza nisi ndaingobvunza randomini kuti inyatoona kuti ii chaizvo chikuru kusvika kumusha kuze prize iri kudana tubu yekuti ungongunguru chaizvingazadzekana zvii ndopaunonyatoona kuti tiri kuenda kupi
Aiwa mashoko makukutu sisi Clara Muvenezi varakanaka kwamuri ikoko ku South Africa.
Thank you very much.
Bye bye. I've just had the two callers, both of them saying, you know, things are really, really bad. I have Clara, the last caller, is saying that her family is in Zimbabwe.
Mm-hmm.
And she says she has two child-headed families, but they've been complaining, especially the school-going children, saying that the teachers are no longer teaching because they themselves can't even afford to come to school, and they've got no food because they're not getting paid, or they're not being paid enough. So she's just saying something has to give. She's very, very upset. She says she's physically in South Africa, but mentally in Zimbabwe.
Yes, one can almost imagine that mm-hmm. must be very difficult, and most families are experiencing that. Sibuyele njalo kumhlonishwe layo lapha ecingweni unkosikazi Nkiwane. Ngithe ngizabuya kuwe njalo usichazisele ngokuthi kuyasebenza yini emaphandleni ukuthi abantu bayithenga impahla besebenzisa imbuzi kumbe baye GMB ukuthi bayithole umumbu. Abantu bathenga njani impahla?
Imbuzi azisasebenzi.
Oh.
Kuqala wawungaya esitolo uthi kumuntu wesitolo ngicela uthathe imbuzi unginike utsotsi 50 kg.
Mhm.
Abasavumi ngoba indlala inje bazazithini wona abasazivumi.
Mhm.
Mina ngibona umthuli angilashuwa ukuthi uvele usaza kugwanisa lokho.
Ye, lesikolo esikolo oh lingaqhubhe.
I-2% yakhe kumele ikhuphe.
Mm-hmm.
Ngoba i-2% vele ihle idle imali yomuntu suku zonke. Nxa ungathi uyathumela i-$30 uzabona sekuhambe $50 nge-RTGS. Yiyo abantu abalayo. Ezikolo kulokuzima emakhaya ngoba uheadmaster like ayivumi imbuzi. Uzayenzani? I-FDC kuqala bengxenye bawungahamba kuthi amatitsha bathenge bethengele isithebo kumbe bethengele ubusa ezindlini zabo emadorobheni. Khathesi laba abaselamali abasakwanelisi lokho. So ungazithwala imbuzi uthi uya layo esikolo akunamntu ozayithenga, uyabuyela layo ngikhaya. Uheadmaster vele anika ivumi ngoba uzayenza nengelasikayo.
Ye, kodwa leziyana inhlanganiso esasizibona zincedisa abantu ngokudla emaphandleni ezinjengabo World Vision, labo World Food Program, lokho zinika yini abantu ukudla? Ye, lekhe.
Asikababoni futhi asikaboni lokubhaliswa kwakhona. Angithi siyazibone sithi kuyalizebhalisa, asikababoni kumbe bazabuya. Kulobunzima abanye abantwana vele bazihlalele ngoba kathi abazali bawuthi umntwana kaye esikolo njani engadlanga.
Mhm. Manje bayenzani ngoba bazihlalele nje? Manje benzani abafelekwazi intandane labanye abaswelayo ngamafeature?
Kunzima kakhulu. Lo nyaka ungananzelela abantu bafuna ukuthi umntwana hambe esebenza kobani. Kobani lakho abasafuni umuntu ngoba balamali yokubhadala lowo mntwana. Kulokuzima vele okwakhathi esafika yiboni phambili ngemuva. Abantu basadidekile nje batshayisa izingezezane bendawonye behlupheka okunye okumangalisayo. Abantwana bakho ezikolo ungakhangela amankazana. Le inikhethi yomntwana o-Stanmore lapha okumeluthi ngawo-Stanmore esikolo ugogo ahlezi naye wapha kumzima njengomntwana amdodileyo usekhaya umntwana kumele aye ku-form 1 kasafundi angithi ngihitho sekumele ayekwenze nje ikukhangela omunye ngobole mali ayekwenza kanxa esetshone ebhoda ngikhaya ama-elimerages azaba maningi.
Yeyi, hayi kunzima. Libe libambe khonapho sizaphenduka kini. Sixoxa la.
Hello, caller. Hello.
Hello.
Makadiye, new caller at Aurayti Nzwendi. Yana ari kutaura uye zve muri kupi?
Ndiri kumarondera.
Kwakadii kumarondera uko?
Maronde wakanaka wakundi Thomas Mronde Maronde.
Ehe, taurai tinswe panyaezwe upfumizwe kwa kamera sei kumaronde.
Ya ike zvino zvinoshuwa patava paipa.
Mm-hmm.
Panyaezwe upfumi maprize chaichaonde tirikuona ari kuramba achikwira.
Mm-hmm.
Apa vashandi mare hapana tiri kuchinja. Saka tazingotiodai chua pakwanisa kunzi sika vanhu vataurirana zvinoita kuti vanhu vanoenda kubasa zvisike chua vanhu varikuenda kubasa.
Mm-hmm.
Kana
muchiti vataurirana nyatsotsanangura ipapo muri kuda kuti vanani vataurirana?
Ya tatotara vakuru vanoita nezvematongerwo enyika vanovete tichidai vakwanisa kugara pasi zvetuzi yavo gaive dialogue yevanhu vane chokuita nemamiri akati zvinhu ite imwe ndiri kuona iri kungeitwa nevamwe vanhu vasina kana itoti fosa kana kuti fundisi. Saka ndachimbotiwo iye aikwanisa kutaurira zvakaitawo purezidendi Mnangagwa navaNelson Chamisa iye aikwanisa kutaurira nawo aino kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka.
Dai imi maiwana mukana nekutaura nevaviri ava maivati chii zvii zviri pamwoyo penyu zvamungati chokwadi vaMnangagwa kana vaChamisa dai madai uso zvinhu zvaigona kugadzirika?
Ya dai ndaiwana mukana wekutaura nawo ndaikwanisawo kuti no apa panguva yatiri nevanhu shuwa kumaelections akabvako zvakabuda zvakabuda but kumbiro chachangu wacho kuti daiwo itawo zvinhu zvinoita kuti nyika itoenderera mberi no pane makakatanwa kuti maona kuti ndii ndakahoina maona kutiwo ndini ndiripo but izvezvo manje hazvina zvazviri kubatsira vanhu saka ndava ndichikumbira zvinobatsira vanhu apa nezvekuti no shuwa zvatakaita izvi zvakadai zvakadai but ngatingobatanai tichimboumbawo gavhumendi ofuini.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutenda ichaizvo vaMuronzi muve nezuva rakanaka kwamuri kumarondera uko.
Zvakanaka iyi.
Bye-bye.
Bye.
Mm-hmm. So I think you have a caller.
Ngizwa kuthiwa silo mlaleli ecingweni. Ngubani esilayo ecingweni?
Pamiyo Mdange.
Yebo, linjani? Ndifona lingaphi?
Fona seBhinga eRusulu.
Yebo, kunjani khona ngapha?
Ngapha kungcono kuyaphileka but umthando mbijani.
Ye, uthi kuyaphileka abantu bayenelisa yini ukuzuza impahla zokusebenzisa ukudla lakho konke?
Lokho manje ayikho ongachiphanga don singapha abantu baphila ngokulima elusulu indawo yangkhona vele indawo engani phandle mbijani weBhinga but baseBhinga othi imango yangikhona bayihamba babe ngingabe sesibhedlela kunzi baspecial omama kuye esibhedlela eBhinga wangikhona about 129 kilometers abayabe besiyabeletha khona gale eBhinga kukhathana izibhedlela yaivi namaphilisi ayephinini plani vele batholakali ngapho.
Manje abantu bayenzani? Akukho ngxabe sesibhedlela kula makliniki eduzane.
Ikliniki nje angapha elusulu iyodwa ukuthi umuntu uyahamba ama-40 kilometers ukusuka emakhaya belandi ikliniki besiya bahamba amabhasi kubama kungamakhombo okuya lousuka uBulawayo besiyafika khona ngale endaweni zangikhona belala emabrandini ezitolo.
Heyi, ezikolo-ke kuyathengeka yini? Kuyabhadaleka le mali yama-school fees konke lokusetshenziswa ngabantwana ukufunda?
Amabhuku apha songama-2 dollars ongama-A5 lokho ongamabhuku esitolo vele nje okukhuluma komunye ngiso omunye u-honorable engumphi ekhulume sithi impahla zigcwele esitolo zigcwele sithi leveli ngahamba legonyeti lamelomumbu ngapha ngilifakela phane erodini yabe ligcwele umumbu kuyabe kuswela abantu abathi bayebawudenga umumbu wangikhona so okuthenga vele akukhulunywa ngapha sithi angumumbu esitolo ngingakuye ukuthi izulu line kuhle kuhle.
Ye, manje usizo lilithola ngaphi? Liyake likhulumisane labo councilor benu abedale lephalamende kumbe ezinye iziphathamandla zikahulumende nje ziyake zikhulume lani ngalolu da?
Mina ngucouncilor eward 17 eBhinga ngapha kuBhinga South Constituency but akuningi ngapho kubuya kubanjwe ngabopolitics njengokunye kwabuya ngapha kule i-action aid yabuyale yeni into ethiwa yikliki kena zokwabuya kwanikwa abanye abafana kuthiwa ngamayouth banikwa imali yangikhona kwakumbe wayiwa about 22,000 We are political always long while. So, very happy to be able to do the most amount of the service.
How, Sikulumalo Council? La Pana Mabebuya Ubuzo Waba Ubuja Babi Labo Councillor Labo Babi Sabe Labantu Mbebahambi Samabis Wabantaba Tim Ubuja. Locally, when's I in Konoka?
I mean, I'm going up and I'll come and I'll look away social. Very moon to uncall out on Dung when the Woba and come to Zangana and Miss Oga to our chief food years and move on in the Rangono. Louis and the Rabat Angola, whoever is the Savera Kuruva, the Tang of MDs. So, the movies are in China and Rangon and up. We're going to travel to our living room.
Yes, the Indian Alani Council are walking against the Witty Limiti Savant.
Ah, yazama ndio wone ngizama ukwenza ekabuva kwenye ivillage le nakalwa ngizama ukwenzela ukuze mobilize abantu ukuthi beyakhi ama clinic but imali zangu khona lazo zingani ziyahluka because yasembile imali ye CDF kathi ayo imali yangkhona kani kayiphumi kuzwakala ukuthi siyaphuma kumbe uhamba naye ibonakazi.
Ye, besikhuluma lomunye laye osegwande sithi kababoni inhlanganiso lezane zipha abantu ukudla lakho khona ngapha ebhinga ke zikhona yini?
Hayi, njenge wadi vele bathi bona vele njengo uwadi 70 lo indawo okukani bantu bayaziphandela bayalima so izulu njengathi esibingananga vele ha kuyindlala isikhathi esine vele amadona anika ukudla ngapha kawabuyela usulu. Kodwa kuthiwa indawo abantu abakwanisa ukulima even amanzi izibhorane sibili amanzi abantu bayahamba ama-8 kilometers 10 kilometers kungakuye ukuthi uma uba ngufitshane ngama-5 kilometers uyafika esibhoraneni abantu kuthiwa bayasigebhela isibhorani vele kunzima ngapha elusulu ngathi ilusulu vele indawo enzima kakhulu ukuthi even isitolo zangikhona ngikhuluma kanje bathenga ngomumbu sibili ungena nesitolo esitolo uphethe igalani lomumbu kumbe ibhaketi lomumbu.
Oh, khona uthi kungani usithi azifiki ngapho inhlanganiso ezizimele ukuthiwa ngenxa yani?
Kuthiwa ngapha bayaziphanda bayakwandi indawo yangkhona ngani ngapha ngendawo yokulima abantu babuya kundawo le belanda ukulima abane bangkhona. So indawo yangkhona kuthiwa abantu bayakwazi ukusebenzela bayali babelimi kodwa isikhathi kusase right kusase lizwe sibili babelimi kodwa ibanike imali belime okunye nje okudengisa njengomumbu even ijempi kathi songafika. Lo mumbu omningi abawudengisayo last year babezisebenzela abantu but kathi isizulu akula so ukudla kabakutholi abantu laba banika ukudla bangabuya betholi umumbu ugcwele GMP but abantu bayazuza so ukhanya kuthiwa bayazisebenzela
kabakuye ngiyakhumbula sikhuluma lo councillor wakhona ngapho ngumnumzana TTK angithi umnumzana Thonse
Mthombwe
ye laye watsho njalo ukuthi because isikhathi liyazuza mbijana emasimini.
Ya indawo yokuzuza sibili nxa kuyekuthi uNkulunkulu esinikile sibili njengoba vele akula mamine akulani vele abantu imine yangapha ikuridini le yethu ngapha ngathi elusulu abantu bathembe imine yabo yokulima nxa kuyekuthi uNkulunkulu ebazele.
Ye hayi kulungile, sibongile ukuxoxa lani. Celani ibizo lenu njalo kokucina?
NguRomeo Mgandi.
Ye hayi kulungile, sibongile.
Angibongile lami namhlanje ngifonele ngiqe ukuthi libe lingithinta mbijana.
Ye, njengoba sesithethe phansi nje ibizo lakho konke salifonele.
Hayi, ngiyabonga mama.
Hello, caller. Hello.
Makadiwe.
Tiripo makadiwe, nyuthi kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinotaura na Lazarus Tanoya ndiri kuBotswana kumalekulule.
Ehe, tipewo maonero enyu panyaya pezviri kuitika munyika panyaya dzezveupfumi.
Eri yakunyika zvakaoma hanzvadzi. Zvakaoma nokuti iko zvino hatinzwisisi vana vanofanira kunge vakavhura zvikoro asi kana vakavhura zvikoro matiya achitadza kuinda kubasa nokuti havana mari yokuinda kubasa kwacho. Zvinenge zvakanyanyisa kuoma ini kumushana nobva kwachii.
Saka muri kunzwa kuti ikoko vanhu havasi kuenda kumabasa?
Havasi kukwanisa kuenda vose.
Ehe.
Vanenge vakwanisawo ndevanenge vakwanisa, vamwe vanotadza kuenda.
Saka poitwa sei apa? Semaonero enyu.
Nyaya inonetsa ndeyekuti zvokwadi vakuru vedu ka munyika umu vatonga vakazvitarisa ivo kuti kana vachiguta zvakanaka nokuti kana kana vakasagadzirisa nyaya dzematongerwo enyika, upfumi hwenyika hunotongowana confidence yazvo yavo pamatongerwo enyika. Kana matongerwo enyika asina kumbomira zvakanaka, nyangwe tikataura kana kuti vanotonga vakataura kuti zvazviri ndo zvakatonaka zvakadaro, zvinongoramba kugadzirisika. Saka kana ndichifunga ndechekuti kana vangataurirana vanotaura nyaya yekutaurirana, mwange dambudziko riri pandirokuti handisi kuzova platform ingaita kuti vataurirananewose zvakanaka, nokuti vamunangagwa vanoenda kunotaurirana navamwe somutungamiriri wenyika, asi havachaindi palevel platform navamwe, ivo voenda pakakwirira vachiadressa vamwe. Zvino izvo zvinoita kuti kutaurirana kwacho ka kusataurirananika, nokuti kana wakuadressa vamwe wakutongowadza zvaunofunga.
Saka
inaikuti kana pakawana munhu unogona kuva muyananisa womoderata ivo vachitaurirana, ndofunga zvokuti izvozvo zvingaita zvakanaka.
Aiwa, mashoko makuku, tinokutendai chaizvo. Mukoma, muve nezuva rakanaka.
Tinotenda chaizvo, tinotenda nokubatwa pachirongwa.
Aiwa, chirongwa ndechenyu, garai muchidzoka. Bye bye. Iye, sezwa njalo kuti Silomnyu mlalele cingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, kunjani mama?
Ngiyaphila, ngikhuluma lobani, njalo ungaphi?
Ngikhuluma lo Isizwe ngise Durban eSouth Africa, kodwa ngokuzalwa ngise Zimbabwe eTsholotsho.
Ya, yebo, hayi kuhle ukuba lawe kuhlelo. Ungasipha umbono wakho ngodaba olutse kudu?
Yebo, sisona.
Ungasipha ke umbono wakho ngodaba olutse kudwini. Uyakuzwa okwenzakala ekhaya, abantu abalamali, abalamafutha ezimota, abalamanzi, abalamagetsi.
Yaba njengamanje njengoba ngikhuluma naye, ngikhuluma nabantwana ekhaya bobulawayo, basho ukuthi hawu ugesi uhamba 10 hours, amanzi ahamba 2 days, abalamanzi akunaleta wenzeka ukuthi. Ngithi mina ngombono wami enginawo sisane ukuthi bajabulela yabona ukushintsha iketele, ukususa ilokhu njana iketele ufake ilokhu njana ibhodo eziye ukuthi nawe sitshintshile sokungcono. Mina ngokombono wami kusafana, into ofanele nje siyenze njengesizwe saseZimbabwe ukuthi nje sisinte yonke le nto endala, sibone ukuthi sifake abantu abasha into entsha, mhlawumbe sithi yona sinikeze leyo opposition i-chance bakwazi ukuthi sibone ukuthi basilethelane okusha esizokwazi ukuthi kusisize naye. Ngoba nje wasingekho nje lapha ekhaya kunesizathu sale nto eyenzakalayo.
Ye, manje khonokho
abantu abayibona bakwenza lokho ekhaya basaqhubeka bayahlupheka kuyimanje ngaphansi kwalabo bantu abajoyine mhlawumbe bazofika balungise izinto abalungisele. Kunalokho sokuwesa fanele kusuke sodomi yeGomora.
Manje khonokho elibathumela khona ekhaya kuyenela yini? Kula khona ngaphi into ziyabambeka yini ukuthi lingabasiza?
Akuba ngisho kubambeka phela ngoba la eSouth Africa phela isafana negoli yakudala esiyaziyo mama. So izinto nasezithanda nakho ukuthi yitsheka zisafana ngalandlela ebesazi kudala ukuthi uma usegoli umuntu kunalokhu nalokho. So into maye seyithanda ukuthi kucishe kufane. So kungcono ukuthi nalowo mkalo okutholile ukuthi uyaphonsela ngala kufika ngala kwenza ilutho.
Manje kungcono kuyini, ukuthumela yona igrosa ngokwayo kumbe liyabathumela ama-runs nxa sebewatshintsha sesiba ngama-RTGS?
Kufaka izinto komalayisha ngoomalayishaento mausuye ekhaya ziyabiza. So ngena lapha kotengo ayipha koBulawayo into double price nale nto eyithola ngala
futhi
abuka bazothatha le nto ngifake kumalayisha ahambe naye ekhaya ehlezi ngonithatha lo 100 rand 200 rand, kusho kuzoba ngcono than ukuthi ngiyothenga le nto, ngoba le nto engithenga la ile product engithola la e-South Africa. Than ngizenza nje umzekelo, zosho ukuthi mhlawumbe ngizofika ngithenge la ithini lelokho njani, ithini le i-full brand ithini, ngiyithenge ngo-9 rand 10 rand. Uzofika ekhaya wena uthenge ngo-$2, $2 siyithenga more than like fika ko-30 rand, ithenga into efanayo uzoyithenga like ngo-10 rand. So if ngiyithengile mhlawumbe nganikezela lowo muntu ukuthi ndoda thatha lonke uyokushiya ekhaya, ngizokhokha leyo mali encane kuyena ngeke kufane.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu umbono
nje. Isiqoqele ngisona ukuthi lapha lele zinkanti sidinga nje i-renovation nje, liqalwe phansi kabusha nje, yonke into ihlakazwe nje, kuye kuthiwa i-draft. Oba sidala i-draft
ethe umuntu esishone sephansi sithi asiqaleli phansi kudlalo ba usesiponti kudlalwa kanjani mhlawumbe ukhona umdlalo ongaqhamuka ongabaulekenalo.
Yebo, ngiyabona uyabhoda kodwa awuyichayi khona isikhonkosini kuthi kuvele ngempela yimphi lo mdlalo. Uyesaba khona
leso sikhonkosi kube isikhonkosi sabilapho ukuthi kufanele lento esinayo laba fanele ukuthi into engekho. Manje into engibukizayo ngibuka lapha endabeni kwenziwa kulokunyana kuleyo chief wethu uNdiweni. Lezo khomba khona ukuthi izinto zisazideka eMpumalanga zikho ukuthi lamaNdebele thina abaNdebele singamabhala kakhulu. Kulaloko nje into bangibuka la nto ngibuka into ebuhlungu kumina ngoba mangibuka laba bantu bamile bayavidorize instead ukuthi ngayibona baphakamayo bavikele lokhu into lapha bona kunaloko bavidorize ukuthi hayi bafuna ukuthi bangene kuma-social media ukuthi sibone nani nani. Ekugcineni kuzothiwani sesongena kwi-media sithini bring back Ndiweni ndesendesi kathi
kubaseuzwakele ke hayi lusegudwini ke lona udaba lukaNdiweni. Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo mne wethu.
Ngiyabonga kakhulu sisami, ngiyathenda futhi ngabuye ngingena futhi ehlelwe ngesikhathi esizayo.
Ye hayi, sizahlala silithinte.
Hayi, nibe kahleke mthwakazi omuhle.
Toda kumbochingamidza vari pachirongwa chedu pa Facebook page yedu ye VOA shona tunoziva kuti vazhinji manga muripo but vamwe vatoenda vanga vanyora namba dzavo dzimwe namba dzisikupinda. Courtney Mempi Courtney ari panapa ndiyanga ari kutaura nyaya yetsaona hanzi tsaona ini ndinoiziva yambotaurwa nasisi Shakira vanga vari pano achiti iye aigara achimboitenga paanga ari kuZimbabwe. Tichi Mudadi hanzi tiripo yedu. Bernard Machaina hanza watching you from Botswana. Lazarus Tonai arikuti ndifonerei. Courtney avati 90% tisu povo, 10% ndivo vega maminista vari kushanda. Fungai Masendeke arikuti ndifonerei. Tamboyedza namba dzenyu asi hadzisi kuita parizvino. Liberty Nyanongo anzi ndifonerei. Bevanton Nyasha Zingwena arikuti I'm watching you from South Africa ku Eastern Cape kumtata. Edith Gara anzi ndiri kuno ku Botswana, I'm watching you. Zvidzai Ruzvidzo vari muno America vari kuti I'm watching you. Tinokutenda Isabelo Regi Mangwizi abva atindifonerei. Munoziya zvokuita kana muchinge mapinda muchirongwa muchida kuti kufonerei, please isai namba dzenyu muine makode namba enyu kuitira kuti tiitire nyore.
Yebo ke, sibonge njalo uti Mhlabanga na uti watching from Newcastle. Sibonge uJoseph Dube oti linjani bakwethu, ngilalele ngise South Africa. Sibonge lo silambe over, sivanenge over. Ngambe libizo lakho uthi as long as the mafia government is still in charge, forget about the economy. Ngumbono wakhe lo, thina sichonga ukuthi uhulumende uyi mafia. Marvelous. When we're talking with Mrs. Juliet Nkiwane from the Women's Development Association, she's saying that life is also tough for women in the rural areas. They used to have these money groups where but now they can't because of shortages and the way the currency is moving. And she's also saying they had gold projects where they would give each other the gold, and then once there's a young one, they pass it to the other one.
Mm-hmm.
But now it's hard to sell those gold because there's no one who can afford to buy it. And the other problem they are facing is that the goats are no longer accepted in some shops, and some shops are not even accepting the maize buckets like they used to.
Mm-hmm.
But with this problem, the councillor of Ward 17 in Binga, Mr. Mukande, is saying at least they still, in Lusulu, they still accept these buckets of maize in the rural area so that you can get it in exchange for goods. But she's saying the other problem women are facing, they can't even afford bus fares, so they have to walk long distances, and that exposes them to rape and some other kinds of violence. And some girls are dropping out of schools because some parents cannot afford to pay the fees. That's the problem that they are facing. And I see we don't have much. We can't go back to you now.
No, let me just sum up what you said in Shona. Tukunzwa hapo kuti vanga vari pano munyarikani wedu vari kutaura ivo matambudziko ari kusangana nemadzimai kumamisha. Vari kuti ivo kune dzimwe nzvimbo kumamisha vanhu vaimboshandisa mbudzi kuti vakwanise kunge vachibhadhara zvimwe zvinhu nechibage, asi pari zvino hazvichabvumwa kune dzimwe misha. Asi kune avo vari kuBinga pane vapinda pano vachitaura kuti kuBinga vachiri kutora
kutora zvinhu zvakadai sembudzi saka ndo zvimwe zviri kusangana nemadzimai pana Itaika wete ari kuti alo tete aiwa tinokutenda imese manga muri pachirongwa chedu uyezve tinokutenda izuva nezuva munouya tinoziva kuti data rakuti netsei uyezve kune avo vakateerera pari zvino kana manga muri kuedza kunzwa studio 7 na 7 o'clock tanga tiri kuwanikwa isu zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka asi zvichiri kugadzirwa aimi ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington sa
yes sibonge njalo nkosikazi Juliet Nkiwane we Women Development Association in Zimbabwe eGwanda ivesilayo kuhlelo livalelisayo ngusithandekile.